kuti ndiwe zvandiri nasi zvinobudikidza nekuzodzidza zvekurima kwandakaita ndichishandira murungu uyo wandaisevenzera ndiri kusouth africa anova akandidzidzisa zvandinoti zvese zvandinoziva pari nhasi saka zimbabwe yakandipa foundation south africa ndiyo yakazondigadzira kuti ndive ndiri munhu andiri nhasi kunoku ndakukwanisawo kunge ndichitaura mashoulders nevanoziva zvekurima asi ndinotenda chaizvo nemukana wandakawana ndiri kusouth
rudzi rupi rwezvirimwa zvamuri kurima muri kwakare kuaustralia
inini ndiri kurima maprotea flowers ndakatouya kuno ndikatoita zvemaorange for about 4 years zvakare ndichiita go into different orchard crops ndiri irrigation and nutrition expert kudiridzirwa kwemiti iri mumaorchard zvakare nekutarisa kuti miti yawana kudya kwakakwana here nenguva yainenge ichifanira kuwana saka nouda kwokuti ndiri munhu anga angori passionate kana kuti anga adzidziswa zvemaruva ndakawanawo mukana wacho ndikati regai ndimbouzame
makatambirwa sei
people in australia vane zvinhu zvavanoda ende zvizhinji zvacho zvakavakwanira saka pachislang tinoti havana pressure nezvinhu zvakawanda handisi kucomplaina and I will not complain
matambudziko apa muri kusanganawo nawo mubasa renyu
dambudziko hombe rekunoku idambudziko revasevenzi washandi chaiwo chaiwo kunge uchinge uine yatinoti consistent labor force nekuda kwekuti vanhu vazhinji vanotizira vachienda kunogara mumataundi havada kushanda mumapurazi zvakare kuti uwane visa rekuti waunza hama kana kuti mushandi kumuunza kunoku nezvakanditorera makore matatu kuti visa rangu ribude kuti ndikwanise kuuya kunoku saka kuti ndifunge kuti ndichaunza hama ichiuya kunoku zvinhu zvinotora nguva yakareba chaizvo ende purosesi yacho inorwadza
saka muri kukwanisa kukunda sei matambudziko aya vachinyanga
unongoshanda nezviripo plus its a competitive world we have to offer more better conditions of livelihood zvichireva kuti instead of paying minimum wage $28.26 you have to offer above that kuita kuti ukwanise kuita retain vanhu
mune masangano kana vana vezimbabwe vamuri kushandawo navo here vamungadai muri kubatsirawo kana kubatsirana navo
hongu ndinoshanda nezvizvarwa zvemuzimbabwe zvakawanda chose tichiedzawo kubatsirana kuti tienderere mberi ndine mhuri dzandinopotawo ndichibatsira zvinhu zvacho handikwanise kuti ndizvitaure for privacy sake zvakare ndinobva kumhuri yakakura chaizvo saka ndinonge ndichiyamurawo
remangwana muri kuonawo rakamira sei mubasa ramuri kuita iri
ramangwana its going to be bright ndine chivimbo chekuti mwari kana achindichengeta ndiri mupenyu ndine utano handinawo nhasi ndichinzwa simba randiri kunzwa nhasi ramangwana rinenge riri rakajeka pari zvinoizvi ndikutombotarisawo zvangu maoptions ekuti south africa here kana kuti zimbabwe here ndiyo next destination tichibudikidzawo nekuti political and economic conditions what is the outlook for the next 20 to 30 years nekuti investment dzatinoita isusu zefarming is a 20-year sort of plan kana waestablish an orchard saka unenge uchida guaranteed 20 years even more of which tinenge tichitarisa nyika dzinotipa mukana wakadaro tichitarisawo futi in the northern hemisphere kuti ndedzipi nyika dzinotipa mukana wekuti tikwanise kuita investments dzinogarantiwa security of our investments nekuda kwokuti ndizvo zvinhu zvatiri kushuvira nezvatiri kutarisa saka inini ramangwana rangu ine natisho ndiri kuti ndiri kutsvaga mukana ende haisi mukana yekurima chete mikana yezvakawanda saka kana pane zvinhu zvinofamba zvinoita zvinoita kuti tiwane cheuviri ndinenge ndichizvitarisa izvozvozvo nekufamba kwenguva
vanoda kukubatai vanokubatai papi vachinyanga
I would say connect with me on LinkedIn ndine profile yangu ipapo ndinoitwa Noah Chinyanga mukangondisecha munondiwana mongoitawo connect with me totangawo kukurukura ipapo
shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva
ndinoda kutenda kune vanhu vakateerera pane ino nguva ndichipawo kutenda kune mhuri yekwangu nekushandidzana kwatinoita nekubatsirana kwatinoita ndichipawo kutenda nemuri yeZimbabwe pakuti zvakaoma kudaro tasvika patasvika nhasi ende mukada kuzvitarisa futi kuti dambudziko can be a blessing in disguise. Noda kuti kuti tisvike patiri nhasi uno zvakatisimudza ndo zvakatisvitsa patiri, saka anyway hongu zvinorema hongu zvinorwadza ende dzimwe nguva unosanganawo nemamwe matambudziko aunawaunoudza, asi mukatarisawo vamwewo vatosimukira nekubudirira pane izvozvozvo. Saka dzimwe nguva unokandwa kwakadzika kuti ugodzidzawo kutiwina. Ndo zvinhu zvakaitawo kuti ndizosvikawo pandiri nhasi, asi hazvisiri izvovo zvandinoshuvira kune vanhu. Pane zvinhu izvi ndakuti varume, tinofanira kunge tichishandira kuti tinge tine musha, misha yedu tinge tive pedu patinoti pedu, patisingazonge tisina security. Nokuti ndakatarisa mhuri zhinji dziri kutenderana nenyika dzinoidzi, ukazotarisa tatokura tatovarume vakuru, ende zvakare mukana yekudzoka kuti wazotanga kutangira pazero hapasitorina. Saka we have spent the best times of our lives toiling and being out there. Chakakosha ndechekuti tizowanawo pedu patinoti pedu, patinonge takanyatsodzika matiri. Ndatenda hangu.